manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wemuvhuro chikumi 29, 2020. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Nekuti nyika dzakati wandei dzinopfuura nemuno muZimbabwe kana vachidzokera kuenda kunyika dzavo. Saka ndoo vamwewo zvekare vari kukonzeresa kuti macases anga achiita se achiwanda zvekare muno muZimbabwe.
Bazi rezveutano rinoti nezuro hakuna munhu akawanikwa aine chirwere checoronavirus pane vanhu vakavhenekwa. Masangano evarairidzi obatana mukukurudzira nhengo dzavo kuti dzisanyorese bvunzo dzeO-level neA-level kutanga mangwana dzichipomera ZIMSEC mhosva yekusadzipa zvikwanisiro zvekurwisana nechirwere cheCOVID-19. Chizvarwa cheZimbabwe chinoimba chiri kuSouth Africa, Shasha, chohwina mubayiro mukuru kumaBET Awards. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti nezuro hapana kana munhu mumwe chete akawanikwa aine chirwere checoronavirus pavanhu vose 450 nevasere kana kuti 458 vakavhenekwa kuti vane chirwere ichi here. Izvo zvinoreva kuti vanhu 560 nevanomwe kana kuti 567 ndo vabatwa nechirwere checoronavirus munyika. Vanhu vafa vachiri vatanhatu asi huwandu hwevanhu vapora hwakwirawo kusvika pazana ne42 kana kuti 142. Asi kunyange hazvo pasi rose riri kurwisa denda iri, muZimbabwe zvino hazvinawo kumira zvakanaka nenyaya yekuramwa mabasa kwavana chiremba navana mukoti. Mukuziya nezvenyaya yemamiriro ezvinhu munyika munyaya dzezveutano, Blessing Zulu Studio 7 abata mukuru wesangano reCommunity Working Group on Health vaitai Rusike.
Wandu wevanhu vari kubatwa nechirwere checoronavirus hunokonzerwa nezvinhu zvakati wandei. Tikatarisa chinhu chekutanga ndechekuti nyika payakati zvizvarwa zveZimbabwe zvanga zviri kune dzimwe nyika dzakaita sana South Africa, UK, Mozambique neBotswana nedzimwewo vakasununguka kuti vadzoke kumusha. Vazhinji ava vari kubva kunyika dzatingati mahotspots, nyika dziya dzine makesis akawanda. Saka ndiro ratingati dambudziko rekutanga iroro rekuda kwekuti makesis mazhinji atinawo makesis ari kubva kune dzimwe nyika.
Asi panganzi paita dambudziko here ipapa varusiki?
Izvi zvizvarwa zveZimbabwe ka hatingavadzivise kuti musadzoke kumusha. Touya chepiri ndechekuti iye zvinezvi taona hurumende yanga yatiwedzerei huwandu hwevanhu vari kutestwa nehuwandu hwevanhu vanoitwa iye yatinoti conduct tracing yekuzotevedzera kuti munhu uyu akafamba sei. Saka izvozvo huwandu hwevanhu vakawedzerwa vari kutestwa zvoitawo zvekare kuti huwandu hwevanhu vari kuita positive huri kuti wandei.
Vamwe vari kuchema-chemawo nemamiriro akaita zvinhu kumabhodha uko. Munoonawo senyayai?
Mabhodha edu pachirungu vanoti maporous bhodha. Mabhodhazi edu ane maburi anoita kuti vanhu veruzhinji kunyanya vari kubva kunyika dzakatipoteredza vakwanise kungopoya vachipinda kudzoka munyika. Izvo zvaakuita kuti yatingati local transmission iya, nekuda kwekuti dzimwe nguva munhu uyu atongodzoka abva angopfuurira kuenda kumusha kwake. Taakona local transmission zvekare iri kuti wandei. Saka kumaporous borders ikoko kunofanwa kugadziriswa security yacho inofanira kuwedzerwa.
Ko munoona sei iko kuri kuchengeterwa vanhu kuma quarantine centers uko?
Nekuda kwekuti dzimwe nguva vamwe vanhu vari mu quarantine center magariro avo vakati manikidzei, dzimwe nguva vamwe vari kutora nguva yakareba vasati vatestwa vakangogara kuma quarantine centers ikoko. Izvo zvoita kuti vamwe vanhu vakubatira chirwere ichi checorona virus vari muma quarantine centers imomo. Ndori mwe dambudziko zvekare. Totiwo zvekare senyika tine vamwe vatingati vanenge vari in transit vaya vangadai vari kuda kupfuurira kuenda kuMalawi, vangadai vari kuda kupfuurira kuenda kuZambia, nekuti nyika dzakati wandei dzinopfuura nemuno muZimbabwe kana vachidzokera kuenda kunyika dzavo. Saka ndoo vamwewo zvekare vari kukonzeresa kuti makesizi anga achiita sei achiwanda zvekare muno muZimbabwe.
Avanga vari mukuru wecommunity working group on health vaitai Rusike vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Zvichakadaro, mashoko atumirwa kuStudio 7 neAfrican Union achibva kuAfrica Centers for Disease Control and Prevention anoratidza kuti vanhu vanodarika zviuru mazana matatu nemakumi masere nezviviri kana kuti 382,000 vabatwa nechirwere checoronavirus muAfrica. Vashaya vanodarika zviuru zvipfumbamwe nemazana matanhatu nemakumi mashanu nevanomwe kana kuti 9,657 vapora vachidarika zviuru zana nemakumi masere nezviviri kana kuti 182,000. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus pasi rose hwadarika mamiriyoni gumi kana kuti 10 million. Johns Hopkins University yemuAmerica iyo iri kuongorora kupararira kwechirwere ichi pasi rose inoti muAmerica ndimo mune vanhu vakawandisa vabatwa pamwe nekufa nechirwere ichi ichiteverwa neBrazil. Vanhu vafa muAmerica vadarika zviuru zana nemakumi maviri nezvishanu kana kuti 125,000 vabatwa nechirwere ichi vachidarika mamiriyoni maviri nezviuru mazana mashanu kana kuti 2.5 million. Pasi rose vanhu vafa nechirwere checoronavirus vadarika zviuru mazana mashanu kana kuti 500,000 vapora vachidarika mamiriyoni mashanu kana kuti 5 million. Masangano masere anomirira varayiridzi anoti nhengo dzavo hadzisi kuzoenda kunonyoresa bvunzo dzeO neA level dziri kufanirwa kutanga mangwana, kunyange hazvo paine vamwe vanofungidzirwa kuti vasori vari kuvatyisidzira. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Mutungamiri wesangano reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ACHUS vaObed Masaraure vari kukurudzira vadzidzisi vose kuti vasaende kunonyoresa bvunzo mangwana, uye vatiwo vabereki vasaende nevana kuzvikoro kwacho sezvo kuri kuisa upenyu hwavo munjodzi.
Isu se Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kukurudzira va members edu ese nemamwe maticha ose nevabereki participate mu process iyi yemazamanishoni iyo ichakonzera njodzi dzakawanda kuvana nevarairidzi. Tukurudzira varairidzi vagare kumba, vabereki vagare nevana vavo kumba kusvikira tasvika padanho rekuti takwanisa kuchengetisa zvinodiwa kuchengetedza upenyu hwevana neupenyu hwevarairidzi.
Vamasaraure vati bazi rezvedzidzo harisi kubudawo pachena kuti vadzidzisi vanenge vanyoresa bvunzo vanopiwa mari.
Nyaya imwe yakunetsa ndinyaya yemuhoro. Muhoro wevarairidzi vanofanira kunge vachiendawo kunoita zvemainvigilation. Vanhu vari kutambira mari shoma shoma inoita kuti vatadze kutosvika kwavari kufanira kunge vachishandira. Panguva yekuti mitengo yezvinhu yakwira, varairidzi vaakutenga mari vaakutambira mari inokwanisa kuita $20.
Izvi zvatsigirwa nemunyori mukuru muri mwesangano revarairidzi rePTUZ vaRaymond Majongwe, ava vanoti hurumende iri kuisa upenyu hwevadzidzisi nevadzidzi munjodzi huru.
Vari kuitira vana veZimbabwe utsinye. Chinoti tiri kuita kuti mhanyiriro chacho chiiko? Tatadza sei kugara tomboti August takunopinda muna August kwakudziya maexams onyorwa? Torega kuita risk nekuti vamwe vana vacho vari kuda kunyora maexams vatori mumakwarantaini senda imomo. Ingori bvonyongera, hapana ari kuziva zvaari kuita. Ende kuratidza kuti Ministry of Education yacho haiteereri. Vanhu vane mhesva mukono, vanhu vane uswindi, vanhu vane nharo vanotimbamusana pakuti ndovatungamiriri. Saka vari kungoita zvavanoda.
Mukuru webazi reZimbabwe Teachers Association kana kuti ZIMTA Vasifiso Ndlovu vanoti hurumende haina kugadzirira vachiti kusvika panguva dzemasikati nhasi zvikoro zvakawanda zvanga zvisati zvawana zvikwanisiro zvekudzivirira kutapuriranwa kweCOVID-19 zvakaita semaface mask kana matomomita.
Yes, it is true that by 1300 hours most of our schools still had not received the required thermometers for helping with the taking of temperature for the learners and the teachers who are coming to the schools.
Mashoko aya atinirwa nemumwe mudzidzisi mudunhu reMashonaland West vaRosten Mutapa vanoti zviri pachena kuti hurumende haina kugadzirira sezvo iri kuchinja nzvimbo dzekunyorera izvo vanoti zvichapa dambudziko mangwana kuvana vari kunyora.
Isu tiri kuona kuti zvikoro zvizhinji zvaishandiswa semafumigation center semaquarantine centers zviri kunzi hazvichakwanisi kuti vana vanyorere pachikoro ipapo. Kuratidza kuti hurumende haina kugadzirira kuti maticha aende kubasa achishanda kunzvimbo dzine utano hwakanaka. Muno Mashonaland West Province tinoziva semuenzaniso Jameson High School yaishandiswa sequarantine center, asi tiri kunzwa kuti seJohn Kennedy Primary School ndo yava kushandiswa secenter yaJune.
Asi imwe nyanzvi munyaya dzezvedzidzo amai Nokutula Gamanya vanoti semaonero avo vamwe vadzidzisi vachaenda kunonyoresa bvunzo sezvo vachitya kuburitswa mabasa.
Maticha achatofoseredzika kuenda kumabasa nenyaya yekuti because they are employed by the government havapikisane nevaridzi vakava employed, so vachangozoita zvinoda varidzi no matter how risky it is.
Mutevedzeri wemukuru mubazi rinoita zvebvunzo reZimbabwe School Examination Council kana kuti ZIMSEC mudunhu reMashonaland West amai Ethel Mangena varamba kutaura nezvenyaya iyi vachiti titaure nemukuru wavo kuHarare amai Nicolette Dlamini avo vachiti vatumire mibvunzo asi vanga vasati vapindura pataenda pamhepo. Asi gurukota rezvedzidzo vaKen Matema vakaudza komiti yeparamende inoona nezvedzidzo masvondo mashoma apfuura kuti bazi ravo richagadzirira bvunzo zvizere. Vamwe vakuru vezvikoro vasina kuda kudomwa nemazita vanoti vari kutambira mashoko kubva kuvasori vachivachishidzira kuti vaone kuti bvunzo dzanyorwa. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvevasori vaOwen Ncube sezvo vanga vasiri kudavira nhare mbozha yavo. Asi imwe tsamba iri mumaoko eStudio 7 inoratidza kuti masangano evarayiridzi masere atsika madziro achiti hakuna bvunzo dzichanyorwa. Dare repamusoro rakatiwo hurumende itange yapa zvikoro zvikwanisiro isati yati bvunzo dzinyorwe kuti pasave nekutapuriranwa kwechirwere checoronavirus. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunura Ijena.
Vateereri, musakanganwe kuteerera zvirongwa zvedu zveStudio 7 pamasaisai anoti 909 AM, 6175 ne9825 kHz. Manheru ega ega nenguva dza 7 PM svondo kusvika mugovera, munenge muchitibata pamasaisai anoti 909 AM, 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave. Pachitiwo zvirongwa zvedu zvelive talk zvinotangana 8 manheru ega ega muvhuro kusvika chishanu, munenge muchitibata pamasaisai anoti 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave.
Vachairi vemabhazi ekambani yehurumende anotakura veruzhinji yeZimbabwe United Passenger Company kana kuti ZUPCO vanonzi nhasi vapinda mukushanda zvisina mwoyo wese kana kuti go slow senzira yekunyunyuta nemari yemihoro yavanonzi vari kutambira. Mutungamiri wesangano revanofamba nemabhazi nemichovha rePassengers Association of Zimbabwe vatafadzwa George Goliath vanoti ongororo yaitwa nesangano ravo zvikuru muguta reHarare inoratidza kuti veruzhinji vanga vachitambura zvikuru kuti vaende kumabasa pamwe nekudzokera kudzimba sezvo mabhazi anga ari mashoma uye asingafambi sezvaanofanirwa kunge achiita. Studio 7 yaedza kubata vezupko pamwene gurukotaro zvekutakurwa kwezvinhu vaJoel Bigimatiza kuti tinzwe mamiriro yakaita zvinhu panyaya iyi, asi havana kupindura mubvunzo yedu pamwene kudavira nharembozha dzavo patavafonera. Zupko inonzi iri kushandisawo mabhazi emakambani anotakura vanhu kuwedzera mabhazi ayo ari kushanda. Studio 7 yaidzowo kubata mumiriri wevemabhazi anotakura veruzhinji ari pasi pezupko, vaisawo mupfumi, asi havana zvakare kupindura mubvunzo yedu pamwewo nekudayira nharembozha yavo patavafonera. Asi vaGoliati vanoti kurangwa mabasa kwevashandi vezupko kunokanganisa kufamba kweveruzhinji zvakanyanya, sezvo hurumende yakaita kuti ive iyo chete kambani inotakura veruzhinji. Ngatinzwei vachitsanangura muhurukuro yataita navo.
Danho ratorwa nevashandi vezupko kana kuti nemamwe maoparata idanho rokuomesera vanhu vari kuenda kumabasa, nekuti havana dzimwe nzira dzokuti vangaiti dzokuti vanga vachienda kumba, nekuti michovha yese nemarori ari muguta reHarare ari kudhurasa mari zvikuru. Nhasi kwanga kuchadyiwa ma40 nema50 bond kuti munhu anga achienda kubasa. Izvi zvinhu zvisina kunaka, nekuti vanhu vanogara vange varonga mari kana kuti vaita budget.
Saka imi sesangano muri kuona sei tichiona kuti Zupco ndiyo yoga iri kubvumidzwa kutakura vanhu nguva ino yeCovid-19?
Nyaya iyi takagara tayataura kuti nyaya yekufamba kwekambani 1 kunoomesera veruzhinji, nekuti vanenge vasina sarudzo. Takagara taramba nyaya yemonopoli. Iye zvino izvi vashandi vezipo vari paGoslow, zvichireva kuti vanhu vane matambudziko etransport. Kwese kwatafamba muguta reHarare tanga tichiongorora kuti vanhu vazhinji vanga vachikwira mota dzevanhu vakazvimirira, ingati maprivate malift, kuti vanga vachiuya kumabasa nemarori, nekuti mota dzezupo panga pasina dzakawanda pamugwagwa.
Sesangano rePassengers Association of Zimbabwe, matanho apa amuri kutora panyaya iyoyi.
Isu hatiregere kuudza hurumende kuti monopoli haishande. Zvinhu zvakamira mamirira azvakaita, nekuti hurumende ine nyaya zhinji dzairi kuziya, dzairi kubata, dzisati dzagadzirika. Makatarisa kuti kune nyaya yevashandi nezvimwe zvakadaro, handikwanisi kukuona kunge vachigadzirisa nyaya yezvekutakurwa kwevanhu nenguva. Nyaya iripo ndeyekuti hurumende ngaiite kuti mamwe makambani anga achitakurawo vanhu vachiendeswa kumba, kuti pachiva nemakundano kuti pakashayikwa mota dzinotakura vanhu imwe kambani inenge iripo. Sezvaitika kuti vamwe vakuramwa mabasa kana kuti vamwe vari paGoslow, panoitawo kambani inotakura vanhu, nokuti kuti vanhu vanogara vachiexposwa muCovid iyoyo. Sezvatiri kuona kuti vanhu vari kuexposwa futi pavari kutakurwa nemarori nezvese zvinhu zviri kuitika imo muzipo, vanhu vari kuexposwawo zvakare, nekuti vakukwira vari standing. Saka tinodawo mamakambani anoita kuti vange vachikwikwidzana, not kuti ivo vanoshaya vanovakwikwidza. Ndosaka zvinhu zvamirira sezvazviri izvozvi, kuti hapana vanovakwikwidza, vanoita zvavanoda madira aJojina.
Vanga vari mutungamiri wesangano rePassengers Association of Zimbabwe vatafadzwa George Goliath vari parunhare neStudio 7. Vatyairi vemagonyeta anoenda kunyika dziri kuchamhembe kweAfrica vave kutyira kurasikirwa nemabasa, sezvo dzimwe nyika dzakaita seBotswana dzave kuti ongororo yadzo inoratidza kuti ndo vanenge vari kuuya nechirwere charura pasi rose cheCovid-19. Shingirai Madondo anoti panyaya iyi.
Botswana inoti vanhu 195 nevashanu kana kuti 175 vabatwa neCovid-19 munyika iyi, asi zvikamu 70 kubva muzana zvevanhu ava vasiri zvizvarwa zvenyika iyi. Vakawanda vabatwa nechirwere ichi vanotyaira marori, vamwe vacho zvisiri zvizvarwa zveZimbabwe. Vachitaura nevatori venhau nhasi mangwanani, mutevedzeri wechikwata chiri kutungamirira kurwisa kuCovid-19 chepresident waCovid-19 Task Force Team, vamusipili musipili, vanoti vagari venyika iyi 31 chete ndivo vakabatwa nechirwere ichi.
Rina le tinambarasa kuswanani kasharani 27.
Tine zvizvarwa zveBotswana makumi matatu nevanomwe zvabatwa neCovid-19. Asi tikasanganisa nezvizvarwa zvinobva kune dzimwe nyika, ruzhinji rwavo vari vatyairi vemagonyeti, uwandu hunosvika ku175. Izvinoratidza kuti 80% yevanhu vabatwa neCovid-19 izvi zvizvarwa zvinobva kune dzimwe nyika, zviri kuita kuti tisunge mabhaudhi kumabhodha.
Nekudaro, bazi rinoona nezveutano muBotswana rave kuomesera zvikuru vanhu vanenge vachida kupinda munyika iyi. Izvozvopawo kuti kupinda kana kubuda munyika iyi kunetse. Kunze kwekutora nguva yakareba vari pamabhodha enyika iyi, mumwe mutyairi wemagonyeti vaNelson Mundare vaudza Studio 7 kuti vave kugara vakabatira hura mhoko sezvo Botswana yave kurambidza vamwe vavo kupinda munyika iyi.
Vari kuti vakakuhainstratenda minista kuti mazimbabwenzi ari kudriva mabotswana regi havafaniri kupinda muBotswana vasina mapemi. Some of the people rinogona kuzopera, vamwe vachati zvinongodipendawo nokuti unoshanda sei.
Mumwe wemutyairi wemagonyeti vaMoses Kanjanda vanoti vatyairi vanoshandisa bhodha reramakwabana kudu reBotswana riri pedyo nedePlumtree kuZimbabwe ndivo vari kuoneswa ndondo.
Challenge yatiri kuwana paramakovani panapa haiko kune mamwe mabhodha, saka isusu tiri kuti wai minista ari kunzi ndiye akapa instruction paramakovani achisiya mamwe mabhodha, zvakaitirwei kuvengwa kwemazimbabwenzi because tiri kutorwa sanika maanimals.
Asi vaDavid Abram avanotyaira magonyeta anoenda kuNamibia vachipfuura nemuBotswana vanoti Botswana iri kuzvisikira moto muziso nekunonotsa vatyairi ava pamabhodha sezvo ichirarama nezvinhu zvainotenga kubva kune dzimwe nyika.
I think Botswana iri kuzvisikira moto muziso so that we also block them their vehicles, they are Botswana registration to come to Zimbabwe because they think they are untouchable.
Asi nyanzvi munyadzi zveutano vaDominic Sambo vanoti hapana chakaipa pamatanho ari kutorwa neBotswana kuedza kumisa kupararira kwechirwere ichi.
Due to my new procedure said the new normal ari kuitika vira kuti paite nemadelay emasifu atinowana, asi iri nzira yekudai yekuvhara chirwere cheCovid-19. Ndozvo vatiri kuwana mazuva ari muno. Ndozvoitika kuti zvirakati tikushungurudzwa kana kunonoswa, asi ndonzira yobatsira kuti tisapinde murwere hwakadai so.
MuBotswana, munhu mumwe chete ndiye afane chirwere cheCovid-19 kusvika pari zvino, uye vanhu makumi maviri nevapfumbamwe ndivo vapona pavanhu zana nemakumi manomwe nevashanu vabatwa nechirwere ichi. Ndakamirira Studio 7 muFrancis Town, Botswana, ndini Shingirai Madondo.
Vatiriri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5KU band neC band transponders. Asi munokwanisa kuramba muchitinzwa paIntelsat 20 kusvika musi wa30 mwedzi uno. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pawebsite yedu ye www.voashona.com kana paFacebook page yedu ye VOA Shona. Rambai muchiteerera zvirongwa zvedu, asi iko zvino muri pamasaisai amunokwanisa kunyatsotibata.
Iye zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Nekuda kwematambudziko aunzwa nechirwere checoronavirus, wakawanda munzvimbo dzinogara varombo muKenya dzakaita sezvitangwena zveKibera, vakawanda vari kunonga svosve nemuromo sezvo vasisakwanisi kuita mabasa ekuzviriritira. Kunyangazvo hurumende yeKenya iri kubatsira nemari nezvekudya, rimwe sangano rinonzi Adopt a Family riri kuunza pamwe chete mhuri dziri kurarama zviri nani pamwe nemhuri dziri kushaya. Mhuri dzinotiwanei idzi dzinenge dzobatsira nechikafu mhuri dzinoshaya kuitira kurerutsa matambudziko ekushaya zvekudya sezvo vanhu vari kunzi vagare kudzimba. Mukuru anoona nezvekodzero dzevanhu musangano reUnited Nations, Amai Michelle Bachelet, vari kuyambira Israel kuti ichazvipinza mumatambudziko makukutu ikaenderera mberi nekutora dzimwe nzvimbo dzedunhu reWest Bank riri pasi pePalestine. Vati izvi zvichakanganisa zvikuru nhaurirano dzerunyararo pakati penyika mbiri idzi. Vamwe vatema vemuAmerica vane hama dzakaurayiwa nemapurisa echichena kunyanya Vanoti havasisina kugadzikana mfungwa uye kuona vamwe vachiramba vachiurayiwa zvave kutowedzera matambudziko avo. Amai Wanda Johnson vane mwana Oscar Grant aive nemakore gumi nerimwe paakaurayiwa nemupurisa wechichena kuOakland kucalifornia vanoti pose pavanoona vhidhiyo yekurayiwa kwemumwe mutema vaGeorge Floyd nemapurisa echichena vanonzwa kushushikana kwakanyanya mupfungwa sezvo zvichidzora ndangariro dzerufu rwemwana vavo. Nyanzvi munyaya dzepfungwa dzinoti zviri kunzwa amai Johnson chatove chirwere muvatema vemuAmerica chakonzerwa nerusaro raganda. Munhau dzemitambo. Mutevedzeri wemurayiridzi wechikwata cheDynamos Big Zuze, uyo akashaya nemusi wechina mushure mekurwara nemwoyo, aradzikwa kubhindura nhasi. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata mutauriri weDynamos vatinashe Farao.
Izvozvo aimbova mutevedzeri wemurayiridzi wechikwata cheDynamos aradzikwa nhasi kumubhindura.
Mungati vanhu vabuda vakawanda here kuti vange vachionekana ina Big Zuze akatambira chikwata cheDimbare kwemakore akawanda kuma 1980 uye akazovawo mutevedzeri wemurayiridzi.
Panga pane zvuru nezvuru zvavanhu vauya kuzoona gamba ravo akatamba kwemakore akakwanisa zvakare kurayiridza chikwata cheDynamos. Tinoti Big Zuze zorora murugare.
Vanga vari mutauriri wechikwata cheDynamos vatinashe Farao vari parunhare kubhindura naBlessing Zulu Studio 7. Muimbi akaberekerwa muZimbabwe asi achiimba musambo weAmapiano ari kuSouth Africa, Shasha apinda munhoroondo yekuimba mushure mekuva chizvarwa cheZimbabwe chekutanga kuhwina makwikwi eBET Awards Viewers Choice Best New International Act. Zita raShasha rekuberekwa anonzi Shamaine Shamiso Mapimbiro. Shasha akanyorerana chibvumirano chekuimba nekambani yaDJ Maporisa yeBlack Boy Music Records. Shasha akamboimbawo panziyo dzakawanda naDJ Mapurisa naDJ Kabza Dismal. Akakunda vaimbi vakaita saRema weNigeria mumakwikwi aya. Shasha nako Kambo Mutare tichiti makorokoto nemubayiro mukuru uyu. Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM nhasi tiri kutarisa danho reRBZ rekuomesera makambani enharembozha akaita seOkocash neOne Wallet kuti asatendere vane mari zhinji kuti vashandise nharembozha asi kuti vaende kumabhanga. Hurumende yakamboti yamisa makambani aya kushanda zvachose isati yazoti vanhu vane mari shoma vanokwanisa kuramba vachishandisa nharembozha idzi kana kuti mobile money transfer. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. anokuoneka ane mufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri mu Washington DC.
Soko isika tisenda baku VOA Ndebele.